muzuro takande kuzivisa mapurisa kuti tichange tine gungano guru mumusha wemukobhana wezviki yose yakasvika pakupera mapurisa kuna kutipa mhinduro kwemuzvina wedu chando ndichoira vakandotaura nemapurisa epusi vakavaonesa mapurisa epusi akati aiwa rali yenyu yabvumwa tikandosara isiginecha yadhispo vasiri muhofisi asi vati ivo zivisai kwemuzvina kuti ngaaenderere mberi neuronga hwekugadzirira rani yavo nekuti hapana chakashata patsamba yavo musi weshe ndeizve rakasununuka mapurisa asina pakatongotiita tichange tiripo kuvachengetedza
saka tiri kuona kuti pane tsamba yazonyorwa iyi ichikurambidzai kuita musangano pari kupiwa zvikonzero zvechii chaizvo nemapurisa
ndo zvatotinetsa zvatotikatyamadza kuti dambudziko rabva kupi zvamafambiro azvaita mukoma zvinhu ndezvekuti nezuro manheru komuzvina akaziviswa kuti zvikagume kumahofisi emapurisa ndokuenda kwakundopiwa tsamba yekuti hamungaenderere mberi nerhani yenyu zvazvinongoreva nezvekuti izvo mukoma zvinhu zvanhu inoshandisa mapurisa kuzviringa kumisa magungano emapato anopikisa muno munyika chikonzero chiri chekuti radambudzo munangagwa havana kuhwina maelection muno muzimbabwe saka naizvozvo kungoungana kunoita vanhu muno munyika vanoona sekuti idambudziko guru kwavari vanovhunduka nyaya yekuti hamuchaenderere mberi pamakakurara kuti pamukobha gwavukosi hamuna kunyatsokutarira kuti ndepapi chaipo
asi nzvimbo iyi inonyatsozivikanwa here vachibaya
taigara makore nemakore tiita misangano yedu magungano edu panzvimbo imwe chete iyoyo tichizivisa mapurisa nenzira imwe chete iyoyo kuti tiri kuita gungano redu pamukobha gwavukosi mukobha yese hosikosi iri panzvimbo imwe chete inozikanwa nemunhu wese ende iwo mapurisa acho taigara tumazivisa nzira imwe chete yatakaita musi womuvhuro vaingotibvumira pamwe pese tichingovapurai mapurani mamwe chete iwawo
ko zvavanga vachiti panogona kuita mhirizhonga nekuti chimwe chikwata chiri kuti muri kushandisa mifananidzo yacho zviri kufamba sei
kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa ndo basa remapurisa kuti vange vachishunga vanhu vakadaro
saka muchaenda kumatare here vachibaya
omo ndo nzira yatinotora katisina kugutikana nemavabviro atinenge taita nechikonzero chekuti semovement tine kodzero dzekuunganidza vanhu semovement the right to organize semovement the right of assembly tinobvumidza kuronga movement yedu pasina tinozvirimbidza